tine urombo chaizvo kuti bato reNDP rinoti rinotedzera mutemo, rinoti rinobhiliva among other values, nyaya defairness and openness, kuti tiri kuenda kucongress mangwana 18 December. Voters roll or delegate list harina ari kuziva. Transport hakuna, vanhu vari kungonzi tichazokuudzai mangwana vanhu vanofanira kumuka vavepo, vakanzi vange vavepo nasiti. Chandanotisa ndechekuti vanhu vari kutakurwa along functional lines, vanhu vekumutangano vari kuita zvetransport vari kutakura vanhu vavo chete, havakutakura vanhu vese kuenda kunogadzana. This is not a congress, it's a sham of a protest yavari kudedza kuti congress. Ndaina ndine masimba acho ndaichivharisa chaita itwa, because hakuna congress inoitwa isina delegate list. Independent election management board inofanira kunge ichinoconducta this for transparency and fairness. Hatikuiziva, isatina kunzwa nezvayo, and vanhu vacharara pai vachadyei, vari kutakurwa sei.
Tinoona kuti makanga makwira kudare redzimhosva muchipikisa urongwa ihwohwo. Pane zvamakazowana here kubva kudare?
Handina tanga tindawana, nekuti takanga taisa inonzi agent chamber application yekuti nyaya yenzipo nechimbi chimbi koti yakanzi yakati iyo hazvisi very agent, saka nyaya yedu yakuzonzipa later on pavanenge vazotiudza, isina onenomoro.
Saka muri kuti nekuenderera mberi kwemusangano ikoko muchigunun'una kudai?
Ndinoti mahumbwe arida kuitwa mangwana mukoma Jonga, mahumbwe chaiwo. Handirambobvira ndakatarisira kuti panguva yangu yandichararama panyika panapa bato reMDC iri ringange richiita zvinhu zvarakapomerwa kukurungisa kuti ngazviitike. Nyaya dzekutyova it on constitution, bumbiro raro remutemo, kuita zvinhu zvechitotitoti, kuita zvinhu zveutsiku, zvinhu zvatinenge tichiaccusa ZANUPF of doing.
Saka imi muri kuenda here kumusangano wekongresi webato renyu uyu mangwana?
Ndinenge ndiriko. Court application yangu yakanga isiri kumisa kongresi, yaida kuti candidate selection ingoita ichitedzera mutemo weMDC ine transparent manner inotendera vanhu vese vane makore anokwana. Saka ndo yandaipokana nayo yakaitwa yekungovharirana vharirana panze. But kucongress kunotenderwa kuitwa ma nominations from the floor. Saka ndinenge ndiriko mangwana kucongress ikoko.